Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, November 26th, 2018. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And my name is Evans Zeninga.
Tonight on Live Talk, we are talking about the Commission of Inquiry into the killing of six people following military intervention in the capital, Harare, 2 days after the elections.
To join in our discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we will call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, we are on www.voazimbabwe.com. www.voashona.com and www.voandebele.com.
Yes, you are listening to Studio 7 Live Talk this evening. As we said earlier on, we are talking about the Commission of Inquiry into the shooting death of six people in Harare. The commission is led by former South African President Kgalema Motlanthe.
And today, MDC leader Nelson Chamisa had his day before the commission after days of a standoff in which he said he would only appear before the commission if President Emmerson Mnangagwa is also brought before the inquiry he instituted.
In his evidence in chief, Chamisa dismissed the allegations that he called for the demonstration that led to the police requesting army reinforcements.
Chamisa told the commission that he won the election by 57%, while President Mnangagwa got 42%.
Chamisa dismissed assertions that the youth wing of his party, the so-called Vanguard, is a violent group, saying the youths were a peace-loving entity of the party.
Before Chamisa's testimony, deputy chairman of his party, Tendai Biti, delivered his testimony where he blasted the impartiality of some of the commission members.
Biti said Zimbabwe's authorities have always been keen to use the army, giving reference to the Gugurahundi atrocities of the early 1980s.
Join the show right now and tell us what you think about this issue. Please note that we are live streaming this show on all our Facebook pages, the VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Let's talk. If you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back at the number again, 001-202-619-2077, and of course we'll call you right back. Yes.
Nomzan. Linjan.
Siko na kunjan.
Aye. Siyaphila.
Yeah. Lamhlanje ke balaleli sixoxa ngodaba lokubana uhamba njani ku-commission le ecubungula ukubulawa kwabantu eHarare okwenzakala mhla ka-1 Ncwabakazi ngemva kokhetho. Ye, siyazi ukubana sebebaningi asebethule ubufakazi babo abagoqela inkokheli zebutho. Kube njalo lamhlanje sikhuluma kanje uMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, elokhu esipha ubufakazi bakhe ubuqedile, kodwa ke uphakathi kokubuzwa ngamakomishina bembuzisisa. Ye, simzwile ke lapho esipha ubufakazi bakhe ukubana uthi yena hatshi, yena ayisuye owapha imvumo kumbe ukuthi aqoqe ukutshengisela okwenzakalayo ukuze kugcine kudutshulwa abantu. Uthi yena le qembu lakhe olithiwa lona yi-Vanguard ele-MDC, uthi hayi liqembu elizithuleleyo elingelabo udlwangudlwangu. Njalo ke sibone lo mnumzana Tendai Biti laye ufakazile, sibele uphe ubufakazi ngemva umnumzana Chamisa engakaphi obakhe, uBiti laye uhambe okwamahola ambalwa londa imbali yeZimbabwe lapho aphekona ubufakazi esithi
Ilizwe leZimbabwe ikakhulu iziphathamandla zikahulumende zihlezi zona zilole amahloka lapho okumele bakhulumelane bona bakhiphe imkhonto lamahloka esiphanje umzekeliso wegugu Rahundi athi yena umzekeliso otshengisayo ukubana iziphathamandla zikahulumende ziyakuthanda kakhulu ukubiza abakubutho ukuthi bangenele lapho okuyaba bengamelanga bangenele kuona. Njalo simzwile umnumzana Bithi ekhuluma ngokuthi ayisuye laye waqoqa ukutshengisela njengalokhu kade kuthiwo ngabanye abapha ubufakazi besithi yena lomnumzana Jim Kunaka yibo ababeqoqe lokhu kutshengisela, kodwa hayi simzwile lamhlanje ulandulile wachaya phansi ngenduku. Mr Zininga.
Mr Gande, thank you. Vateereri vedu, nhasi tiri kukurukura pamusoro pecommission yava muNhlante iri kugarira nhau dzekuti vaone kuti zvakafamba sei musi wa1 Nyamavhuvhu, apo pakapfurwa vanhu vatanhatu vakafa, vamwe vakakuvara zvakaipisisa. Zviri kutsvagurudzwa. Zvino nhasi tiri kuona taona mutungamiri webato reMDC, bato rinopikisa muZimbabwe, vaNelson Chamisa, vachiuyawo pamberi pekomishen iyi vachizotaurawo zvavanofunga nemaonero avo nekupindura mubvunzo yanga ichikandwa kwavari nedare iri. Tanzwawo vachiramba zvikuru zvakasimba kuti vakomana vechidiki vaifamba nezita rekunzi The Vanguard varamba kuti rakanga riri boka raiita zvekuurwa, kana kuti pachirungu ringanzi violent, vati vanhu zvavo vanga vachingoitawo zvavaiita sevechidiki zvisinei nekurwisana nekukonzera mhirizhonga. Tanzwawo vachamisa vachitaura kuti ivo vakakunda musarudzo dzakaitwa kumashure uko, vabva vanyatsotaura kuti ivo ndivo vakaita 57%, vakati vamunangagwa ndivo vakaita 42%. Zvisiri rizvo zvakataurwa pakutaurwa kwezvakabuda musarudzo idzi mukupera kwadzo padzakaitwa. Taonzwawo vachitsanangura kuti bato ravo reMDC harinei nechekuita nemhirizhonga yakazokonzeresa kupfurwa kwevanhu. Vanoti ivo havana kana nguva yavakataurira vanhu kuti vaende mumigwagwa, kana kuti bato ravo riende kunoratidzira kana kukonzeresa mhirizhonga nekurwisana nekuzopiswa kwezvinhu kwakaitika muzuva iri. Asiwo taona mutevedzeri wavo vaBiti vachitaurawo pamberi pekomisheni iyoyi vachisimbisa nhau yekuti kubva kare masoja emuZimbabwe aingofarira zvekushandisa pfuti, vanongedzera zviitiko zvekumashure kuma1980s vakabata nyaya yegugu Rahundi yavati kusvika chero pari nhasi haisati yagadziriswa munyika. Hatisati taoneswa nekuziviswa kuti zvakambofamba sei, zvichapera sei. Saka vataura zvakasimbarara kuti zviriko zvakawanda zvaifanirwa kudai zvakaitwa nehurumende nevanotungamira zvisina kuitwa, zvinotaridza kuti ivo vari kurwisa kuzvichenura mumhosva yavaipomerwa yekukonzeresa mhirizhonga yanga ichiitika iyi. Zvino tinoda kunzwawo kwamuri nhasi kuti imi zviri kutaurwa izvi mukomisheni iyi nezvamuri kuzivawo nemafungiro enyu, muri kuzvitambira sei uye muri kuona zvichifamba sei. Ndiyo nyaya yatauya nayo mudariro nhasi. Mukoma Chris.
Yes, Mr. Zininga, I understand we have our guests. First of all, let's introduce Mr. Chamisa spokesperson, Dr. Nkululeko Sibanda. Welcome to the show.
Oh, thank you for inviting.
Mm-hmm. You introduce the next one.
We have both of them already. Oh, the other guest we have is Stabile Dewa, who is also a pro activist, woman empowerment and advocate in social rights, and leading the organization of women's excellence in politics and development. So, Ms. Dewa, you're on the line. Welcome to the show.
Thank you very much. Good evening, Zimbabwe.
Okay, thank you. Now we are going to start with Dr. Sibanda. Dr. Sibanda, today was a big day for the MDC. We heard and we watched the two leaders who were giving testimony. First of all, we watched Mr. Tendai Biti, and then later on we watched Mr. Advocate Nelson Chamisa. Now, from what transpired today, what's your comment?
Oh, well, I would say that it was necessarily a good day for Zimbabwe. You saw the quality of leadership on full display to the nation and the world. It is very rare to get, leadership skills, leadership ability, leadership acuteness being put on display for the whole nation to see. Zimbabwe can go to bed tonight with the vision of the future, with an understanding that this country will be in safe hands. This country is in safe hands if indeed the results of the election are restored and the coup is reversed. So I think that, for Zimbabweans, this is a day to celebrate. You saw how President Nelson Chamisa took the stage, defined the moment, and explained what would have puzzled or had been puzzling a lot of people. So I say to Zimbabwe, congratulations. You have shown Africa and the rest of the world that you can have great leadership, and that leadership has a vision that could pull our country forward. Zimbabwe certainly has a great future.
Oh, thank you so much. And Mr. Dewa, your opening remarks concerning the Commission of Inquiry.
Sorry, please come again.
I said, can you give us your opening remarks? What do you think so far of the Commission of Inquiry from what has transpired? We know there's been some, contributions from Bulawayo. They went back to Harare, and today we saw the MDC leaders. What's your take on all that?
Okay, thank you very much. I would like to take an opportunity to thank all the Zimbabweans who took time to actively participate in the commission. And we want to continue calling upon all the people who contributed that they should not be afraid, as they were given the assurance by the commissioners that they are well-being is guaranteed, and we want to call upon the commissioners to take into consideration all the contributions that were made by Zimbabweans and be able to distinguish the exaggerations, the lies, the truth, and the honest, so that the country can move forward. It's very unfortunate that there were times the commission was reduced into a political playing ground where political parties would want to score at the political level, not taking into consideration the effects of what really transpired on the 1st of August. It would have been great if all the political parties have been represented at the highest leadership, like what we saw today, President Nelson Chamisa from the MDC representing his party. If all those who had been mentioned, including President Mnangagwa, would have appeared also before the commission to also hear his side of the story, as someone who was mentioned to have given instruction to the army to get into the street, which has been good to hear his side of the story. And also, maybe as another recommendation, that this is purely a criminal case, and the soldiers who shot people in the streets were identified. It would be good for those soldiers to be arrested and face the full wrath of the law, rather than just going in and around with the counter-accusations and the accusations, not knowing exactly where this is going to lead. But it would have been good, even for the terms of reference, to be very clear and straightforward as to who really shot the people on the 1st of August.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Zeninga.
I'll probably let me go to the good doctor and start with the good doctor. Dr. Sibanda, zuri kufamba here
ndizozo munotamba
aiwa istino tamba isu regai ndite ndichikandawo tuchishona netuchindevele kuitira dzimwe hama dzedu dziri kure kure uko vasinga zonyatsi kunzwa zvimwe zvatinotaura takaona president Chamisa vachitaura kuti kana vamunangagwa vasiri kuuyawo kuzopa ufakazi kukomishen yavamontlande ivo vaiti ina handizouyiwo nhasi taona vachitaura vari pamberi pekomishen chazotuma kuti vachinje pfungwa vabvume kuzotaura chii
vachamisa vaziva kuti nyika inoda kuti izive uye vataura pavanga vari pamberi pekomishen kuti chakakosha ndechekuti ini ndinoda kuti ndite inonzi justice kune vanhu vakashaya vakangorayiwa pachena nekuti ndiye kuzotaura pano zvavakandiudza nokuti vachamisa vakaona vamwe vevanhu apa vakaenda kuparire nyatwa vasati vashaya vachiri muhospital vakataura navo vakazoza kuti aiva vanhu vaya vazoshaya havo saka vativo no ndafunga vanhu ava ndikati aiwa ndinofanirwa kunotaurira nyika zvakaitika zvandakaona nekukuvara kwanga kwakaita vanhu nyika inoda kuti izive saka munoona kuti vachamisa vanokoshesa zvikurusa zvinenge zvabva muvanhu nezvavanoona nokuti mutungamiri unogara muvanhu achinzwa zvavanotaura nezvinovanetsa
aiwa tapabata hapo mavanzwa here mukoma Chris
Sure. All right.
Good.
Yes, Ms. Dewa, what do you make of the evidence so far, especially when we look at that crucial video where you have a soldier going down on his knee and firing? What do you make of that, especially after hearing that the person who took that video says that soldier wasn't firing at people at all?
Okay, the basic tenets of building social cohesion, reconciliation, and healing in a nation is being able to say the truth, is being able to face the truth, is being able to accept responsibility. But the challenge now is it seems like the army is differing in terms of accepting responsibility of what really transpired on the 1st of August. And thanks to the international media, the international observers who were in the country were able to capture what really transpired. And we would want to insist that it is high time, if we really are genuine about moving forward in unity, if we are really genuine about moving forward as a one country, but we learn to take a responsibility. We learn to be accountable. We learn to be transparent. The people who shot those victims on the 1st of August are known. They need to own up. They need to be to take responsibility and be arrested. And whoever gave the instructions for soldiers to be unleashed on innocent and armed civilians should be should be accountable, so that we build a never again atmosphere environment in Zimbabwe, because we cannot continue having elections that are questionable. We cannot continue to have elections that are challenged every 5 years. For us to move forward, this is not the first time we have heard a commission before the Chiambaga Commission, and the results were never released. We had the 2008 political violence, we have the Mbambatshima, and no one has taken responsibility. So we need to build the culture of taking responsibility and making perpetrators pay for their sins, for the country to move forward.
Okay, thank you so much. Please do stay on the line. We have a caller right now.
Yeah, we have Tinashe on the line. Mkoma Tinashe, hello?
Hello?
Yes, sir. Welcome to the program.
Yes,
I'm Mushe. Mushe, zvirikudodiwo. Tiri kuzeya nhasi tiri kukurukura Montlante Commission iyi mafambira zviri kuita kwatabva patave nekwatiri kuenda. Muri kuzvitambirawo sei?
Ya, inini hatisati ndaona response iri kubva kucommission kuti iri kutora nyaya yakarerekera kupi. But maonero angu ndisina side randingati ndakarerekera chairo. Nyaya ingori pachena zvayo kuti masoja ari kutitakozvichiuenda zvavo kuti vasari va vasina nyaya but nyango risatina kuti masoja ndiwo akauraya vanhu zvese zviri kutaurwa nevamwe vari kusiya kuzvisenda zvavo kuti masoja azo akauraya vanhu tinobhilipa kuti vanhu ava maybe vanhu vanenge vatongotengwawo but pachina kuti masoja ndiwo akauraya vanhu but haasi kuda kubvuma zvokuti kana akabvuma zvazobvunza kuti ndiani akangavapa goa hedhe kuurayai saka nyange iri pachina kuti masoja ndo akauraya vanhu and futi temes of kuti mdcaka izaita handigamutirani nazvo asingoti vanhu vagara zvavo vangavangoro mumudzi yekungogumbuka nezvaingeitwa nezek saka vanhu tagara mazimbabwens tinongoharaswa negavenment kana kuti tikaditi maoppositions party anoharaswa neruling party saka pamwe sometimes vakangosangana vakangofungawo kuda kumborevhenjawo vanogona kungoita anything else noti kuti vainsaitwa naanybut but nenyangoti vanhu vhiri vanga vatongodzindikana nezvaitongoitika saka panenge zvakaitika musawandiagasi uye nezvikaizopacommission tongoona hangu kuti vana mushati vakurira vaita ava atthisage kusvera vachiza musoro havaisa vangoona tabatiri kungotambisa but vanhu vakaita vakakuvadza vanhu masoja
zvino kana masoja akawanikwa aine mhaka inotakurwa nani mhaka iyi foni yenyu hameno zvayakuita yaenda kure kure
okay pane munhu ari kundifonera
aha taakukunzwai manje chitaura yenyu
orit ndiri kuti hosaisaokutanga yatanga kune akanga ari minista panguva iyoyo akanga ari minista kana airamba anenge akuda kuti hosa inenge yakunanga kune akamutuma kunzi kana yakune akamutuma kana ari president egane kodzere kuudza faisa kuti audafense defense ozoudzawo general vakanga vari kukanguva iyoyoyo vavaleresi vata saka hosa indinosongona senge ndozosongo kana ivo vana vapresident vari kuramba kuti nhanha chandoziva which means minista vaivapo zvivachiwenga zvo vanova vanofanira kunge vari ivo vandiri kutenda kuti ndo vakaudza masoja zvokuita and afosi my belief emanzvisiri anoita that man urimane uti asine ropa roparatoka kufakwe vanhu ranything anongoda chete kukaurisa kuita saka handirambi kuti anovange ari yakatopakoda yekuti uraya inoti kuti endai munoadzisa kuti endai munouraya zvaita anobva aisa siye muvanhu kana vozoda kuita anything vanenge vava kutya kufa
aiwa takunzwai mukoma tinashe tinokutendai nekupinda muchirongwa tovimbawo naivo vakateererawo ruzhinji rwezimbabwe vanzwawo pane maonero enyu mova nezuva rakanaka nai
rakanaka ende ndabatikana kuwani zvaitika nhasi pazvedc vatikatira vabiti vachitaura ende vanotaura zvavo vanotaura kuti general ndo anga vapa odya kuti nemasaisai zvaanga zvatibata zvisingaiti izvozvo
aiwa tazvinzwa vamwe vari kuti wani hanzi matechnical faults anogara achingoitika wani kumanhepfenyuroko
hafaniri kuzoita nhasi nokuda kwokuti kuri kutaura munhu ari kuvaataka kuri kuti vamwe vese vaitaura vachivasapota haina mbotika dzati tozivatiyakafa kudhara
aya aiwa tazvinzwa mukoma tinacho mosera zvakanaka naye
tichagadzira ndimatutanio kuti zvedhiki yakaore
tatenda zvikuru you heard the brother there he is very very strongly about the whole commission thing he thinks the Montlande commission is pretty much wasting time they know what they should do they know who they should talk to and they nowhere to point all these energies at. I don't know, but that's what he says. Yeah, and he is also very disgruntled by the ZBC in and out on footages during the presentations by President Chamisa. I think he's a, and he's, he must be an MDC sympathizer.
I think so too.
Yeah.
Dokotela Nkululeko.
Yebo.
Yeah. Sizwile lapha ebufakazini buka mnumzana Chamisa. Khuluma lapha ubana kukhanya udaba lwegugura hundi ngolunye olumele lulungisiswe ngoba lakho kwabulawa abantu ngamasotsha. Ungagcizelela usithini kakhulu, abanye bajayele ukuthi bona udaba lwegugura hundi lusetshenziswa ngesikhathi sokhethwa kuphela nxa umuntu inkokheli yamabandla ingaya emathebheleland sebekhuluma ngakho, kodwa simzwile namhlanje lobithi la ekhuluma la ngakho. Ungathini wena ngodaba lonono?
Mane ngani umnumzana ubithi indlela afake ngalo ludaba, ufake lwaba segcekeni ukuthi hayi bo indlela izane esebenza ngayo njalo ejwayele ukuthi isebenze ngayo kudlelana namabandla aphikisayo ukuthi iyadinga icala ezalethesa umkhokheli wabo kuso sonke isikhathi, ukwenzela ukuthi umkhokheli amoshe isikhathi esiningi kakhulu elwisana lemithetho namakhodi indaba ezifanela zenezo. Ngakho nxa ungakhangela izenzo zezano kusukela isungula, kukhanya ngani yokwenza kwayo umnumzana ubithi uthethe imizekeliso efana legrawundi wayisebenzisa kahle ukutshengisa ukuthi lokhu kwenziwa izano kupresident uChamisa na kubukhokheli be-MDC akusi into entsha. Into evele isazakala, ivele inhlala yenza kuzano. Ngiyazi ukuthi nxa abakhokhela abanjengabo bithi sebekwazi ukuthi bakhulume ngodaba olufana legugura hundi, kutshengisa ukuthi sokuzaba seduze ukuthi iba nxa amabandla aphikisayo afana ne-MDC angakhokhela, udaba legugura hundi nalo luzathola ukucwayisiswa kahle luphumekele egcekeni, uZulu welizwe leZimbabwe abe lolwazi lokuthi udaba lolohanyiswa njani, lwalukhokhelwa ngabantu abanjani, njalo lwaludubo olungakanani. Kodwa kusenziwa ngendlela engaphazamisi ukuthula kweleZimbabwe njalo engehlukanisi uZulu weleZimbabwe.
Hayi, kuyezwakala Mr. Zininga.
Tombo wenda kuna vachiripo here muzvaredewa? Oh, okay. Saka to tichiri na doctor. Okay, Dr. Sibanda. Hello?
I'm here.
Ah, great. Thank you. I'm going to come to you and look at the whole global presentations that are being made at the commission. And some callers are calling in and saying the commission is wasting time. They know what they should do. They know who they should point fingers at. They know where they should go with this whole story. Do you, as MDC, have a position on what should happen now?
Oh, well, no, because clearly the president had been very clear, the party had been very clear, and the president laid out today how he had misgivings about the commission, and then said, look, because of the caliber of some of the individuals on the commission, he hopes that since the truth is well known, that that truth is going to be given the light of day, and that justice shall be done for those who lost their families, justice shall be done for Zimbabwe, and that Zimbabwe will be in a position where it is not expected to ever endure such a terrible loss of life unnecessarily at the hands of the state. So I think that we are... we might, hopefully, we might come to a point where that happens. But look, the misgivings that the party had about the institution of the institutionalization of the commission itself, and the fact that it has to report to President Mnangagwa, who we know is illegitimate, who we know did not win the election, and the election was won by President Nelson Chamisa, means that there is doubt at all that if the commission does its job as is expected, it may then, the report it produces may see the light of day. But of course, the commissioners could have done a great job of making it a condition of their participation to be given their undertaking that their report will be published in full and that if the government was not going to publish the report, then they would have the right to publish, or they would keep a copy and have the right to publish that report themselves. Nonetheless, there is no trusting ZANU-PF on this. Because we know where we've been with ZANU-PF, we know where we've been with Mnangagwa, we know how he stole the 2008 elections, we know how he was a huge part in the most violent, the most sad aspects of our history. We know his key and almost most influential role in Gukurahundi, in Mramatsina, the electoral violence of 2008, and we know how key he is in the violence that's gripping the country now. So there's no doubt that Mnangagwa will continue to be Mnangagwa. We trusted, people trusted him, some people trusted him in 2017 during the coup and hoped that he would be a transitional leader. It is very clear he has not wanted to be a transitional leader. He has wanted to continue, in fact, perfect the dictatorship of Mugabe. Of course, he's now vying for the top contender of the most committed, most sophisticated dictator that Africa currently has, possibly flying even above Mugabe.
Thank you so much. Okay, it's all right, Inzo.
Okay. Muruguti Inzo, zvakanaka here?
Yeah.
All right. Foni dzedu hameno zvadzanga dzichimboita papa chita ruzha rwakati one day. Muri kupi mukoma zita ndiani? Ndiwo vamoyo ka?
Indonzi love momoyo.
Aha. Aiwa, tinokuchingamidzai muchirongwa. Nhasi tiri kukurukura pamusoro pekomisheni yavamontlante iyo iri kutsvakurudza kuti zvakafamba sei, zvogadziriswa sei, kuenda kumberi kuendwa sei, maererano nekupfurwa kwevanhu pakafa vamwe vatanhatu pakakuvara vamwe musi wa 1 nyama vhuvhu muHarare. Zvino nhasi kwanga kuchitaura vabiti, taonawo kuchitaura vachamisa nevamwewo vakasiyana siyana. Zvino imimi mapinda muchirongwa, sunungukai kutiudzawo mafungiro enyu kana zvamungadewo kutaura pamusoro pekomisheni iyoyi muri yeZimbabwe yakateerera.
Iri pamusoro pekomisheni iyi ndachinyakuda ndoda kutaura pamusoro pekuti ivo vachamisa indaida kuti vachamisa dzeni vanya vaende kupi kukomisheni dzeni vanya vaende vanopa umbo hwavo dzeni vachinonyatsokutaura chokwadi maererano nevavonera vanoita ivo zvinhu zvinoitika muZimbabwe, nekuti ivo zvinhu zviri kuitwa nezanupf isu hatisi nyatsokuona kuti iri kutiitira zvinhu kwazvo, nekuti tirikutambudzika kusanganisira nesu isusu tiri muno musouth africa. Upenyu hausi kunyatso kutifambira zvakanaka maererano nekuti ivo mavonero anzi kuita pazvinhu zvakaitika pakuurawa kwakaitwa vanhu, ZANU-PF haisi kunyatso kufambisa zvinhu zvai zvakanaka, nekuti ndiyo yakadini, ndiyo yakatumira masoja kuti auraye vanhu handizi. Asi iko zvino iri kuramba iyo haisiyo, saka ina saka isu hatisi kunyatso apa vauda kunemera MDC kuti MDC ndiyo yakadini, ndiyo yakauraya vanhu, ndiyo yakakonzesa violence kuti kwai violence idai. Asi ni mawanira angu ndasiti MDC haizi yakaderu, iyo ZANU-PF ndiyo ine problem. Yakaitumira masoja kuti idero igowana kunemera MDC kuti iyo yakadai, yakakonzesa violence apa MDC inaudeo. Saka indachinyira kuda kuti dai vachamisa dai vaenda vanopa umbo hwavo kuna vakalima kuti hatichi vaanze kuziva zvinhu zviri kuitika muZimbabwe, kuti vaone kuti tisiri kubatiriri muZimbabwe, nekuti kuuya musouth africa hakuzi kuti kwai tirikuisa nokuti vaichi inhau yezanupf ndiyo iri kubatiriri.
Munamato wenyu wadayirwa, nekuti vachamisa vatoenda nhasi kukomisheni yavamontlante kunopawo umbowo hwavo neufakazi hwavo. Saka zvamuri kuchemera kuti zviitike zvatoitika, zvichiri kutoitika. Aiwa,
Okay, I got a
Aiwa, tazvinzwa ndofungaone vakateererawo vanzwawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu. Paita vamwe vateereri vakawanda zvakare vari kudawo kutaura, regai tivapewo mukana. Tokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chanhasi.
Okay.
Tatenda.
Okay.
Anzi tine mumwe muteereri zvakare.
Yes, yes, Ivan, I understand. We have another caller. Hello. Hello, Makoni.
Hello. Hello, how are you?
Fine, how are you doing?
I'm good, man. Hi, hey.
No.
We are being troubled by the money, but take them out.
The pilot is there.
We are not living abroad like we are animals. Yeah.
Mm, the pilot is there. You go and register and vote.
At least you see this. Life is not good here. We are living under bad circumstances because of this government.
Where are you calling from?
I'm calling from South Africa.
Oh, South Africa. Okay, so what's...
Yes, I run away from these guys here.
Mm-hmm.
They wanted to kill me in the and I ran away.
So sad. And what can you say about the commission?
The commission?
Yes, sir.
Obviously, the commission is biased, considering the fact that the last Roma Duku there in Charity Manier, okay? Those people, they are already biased. We don't even know. We are not going to refuse anything they are going to say. Already, they have voted their side because they are taking. Why didn't they check? Why did they call Mnangagwa and Chiwenga to come and justify all?
We don't know. Maybe they are going to call them.
Why did they put it on?
Hello? Mr. Makoni? I think we dropped, the line dropped. Okay, so Dr. Nkululeko, there's the issue of the Vanguard was raised today at the commission. Now, from what you know, this is a peaceful, young, youthful organization, according to the leader, Nelson Chamisa. What can you say about the Vanguard?
Look, we've said this several times. You know, my history as an individual is that I was once president of the Zimbabwe National Students Union. Being president of the Zimbabwe National Students Union, I considered myself a vanguard for democracy. We printed a newspaper in the Students Union that was called The Vanguard. Vanguardism is about protecting values and making sure that they are institutionalized at all times. And this is the essence of what President Chamisa said, that, look, The Vanguard was about ideas of discipline within the party, within the youth wing, where you wanted the youth wing to be disciplined. And when new members came in, there would be those people who tell them how we behave in the MDC, how we follow etiquette, and so forth. And people have turned the idea of an organized MDC MDC into a negativity, because all they want is to paint the MDC in the darkest of all lights, whereas, in fact, that was a great idea. I have not seen any organization that doesn't have the idea of vanguardism within them. Mugabe spent more than 20, 30 years projecting himself as the vanguard of the idea of being African. Right now, Mnangagwa cannot take away his scarf. It doesn't matter how hot it is. It doesn't matter how cold it is. He doesn't even seem to understand what the idea of a scarf is. He has turned it into something that represents, that shows him or projects him as the vanguard of nationalism, the vanguard of Zimbabweanism, and what he calls the new dispensation or the Second Republic. So clearly, there are those who have not engaged with the language and discourses of freedom, discourses of liberation, who may not clearly understand what vanguardism is, what a vanguard is. A vanguard guards the idea. You are guarding the van, as it were. And then the president put it succinctly and clearly. He knows very well that the idea of the existence of vanguard wasn't being utilized during his ascension into power by the opposition and ZANU-PF media to project the MDC as having some form of extra-legal organization within itself, when in fact all that was simply an idea.
Yes, but Doctor, we saw in the run-up to the election one of the candidates, Mr. Charlton Wende, writing on Twitter, accusing the leader of the vanguard of being armed.
This is you are making reference to a contest of power. Mr. Charlton Wende was in a contest of power with Shakespeare, to the extent that that contestation was there. They exchanged words and so forth and so forth. And that necessarily is the idea. Look, the president spoke succinctly to this idea. He says, look, if anybody in the MDC had a weapon, if anybody in the MDC had a weapon, they would not see the light of day because ZANU-PF would take it away. I would be hard-pressed to find a Zimbabwean, a single Zimbabwean, who has lived in Zimbabwe, who imagines that there is anybody who is certainly in the opposition who may publicly own an unlicensed firearm and be scot-free or be survive a day or two without being violently attacked, arrested, or even murdered by the security forces, that are afraid of anyone else owning the means of causing violence on others and themselves. It is unheard of, you know. And for Zimbabweans to continue to entertain the idea that there's a possibility of an opposition member who is armed with arms of war is, you know, escapes me because, you know, I know Zimbabwe. I know the government that's there right now. I know the attitude towards the ownership of violence and the monopolization of the same. I know they wouldn't let an opposition member own a gun, let alone do so publicly with the knowledge of so many people. It is just unimaginable. It is untrue. It is beyond anything. It is beyond reality.
Okay. Thank you so much. Please do stay on the line. Ivan, we have a caller, right?
Yeah, tukunzwa kuti pana vamudavanu. Hello, Mr. Mudavanu.
Hey, makadiko baba.
Tinofara isu makadiko imi.
Tidipo edwe, nendru daun dipindo pachiro wani sana uza nenye ae commission ya kaumbwa hii.
Maita shakanaka, pintisunungu kai zenyu, tino kuchinga midzai.
Ndinoona kuri kutambisa nguwa kutora vakundlande muna Rukusata Afrika, kuti auye kuzotarisa muna hiri dzapfuti ari muZimbabwe. Kundlande anga ari kunukusata Afrika. Anga asiko kuZimbabwe. Saka imari kutambiswa zvanga zvakadini kana Zimbabwe kana hurumende iripo government yakauraya vanhu ine tsitsi vaidai vatokomba nze pavanhu vakaurawa ivavo votobatsira kupa rubatsiro pavanenge vakwanisa napo dani kuti mutore mupemu vanhu mari vanobva kusouth africa vanobva kupi ende vanhu ivava vanoenda kumahotera havana kumboona pazvaitwa orit izvo zvindiunzwa parushedzwa chamisa kuti andopa umbowo zvanga zvakadini kuti vaone musoja uya because masoja ndo akaonekwa iri dzapfuti hakuna kuonekwa businessmen sezvakambotaurwa nemasoja zvakuti mabusinessmen ndo vaifura vanhu vadini kuti ivavo masoja vairi dzapfuti vavo vobvunzwa kuti iwopo waifura futi yako umwe waifura futi ndiani nekuti anga ari masikati mapurisa anga aripo saka tinoona sokuti kutambise nguva vanhu vanongofa vanhu vanongonyangariswa hurumende yezanu-PF dei yazwira vanhu tsitsi nyangwe ichimanikidza kuti itonge vanhu vanhu vasingadi but pakuuraya padei vachingoda kuti vatirerisebishana ropa ranyanya kudeuka zvakanyanya ndo maonero andinoita kutambisa mari kwavakaita kudaidza vana kunzanda asinaga zvinobatsira kuvana veZimbabwe. Alright, vapedza ipapo vanoita chichi chimwe chinozoitwa. Mototsvaga kusunga vana chamisa, vana chamisa havana mhosva, havana munhu wakauraya. Vakauraya vanhu kubvira kuutumbani kumatebheleleni mandeveri vakafa, hatitowirira nemashona nemandeveri nekuda kwenyaya idzodzo, asi havasi kuda kundoripa. Zvinoriri zvinhu zvakadaro. Dai vanga vari vamwe ngavazvetsitsi kuti vanhu vemuZimbabwe vakwanise kuirirana, hatichatowirirani nekuda kweizvozvo. Motora zvimombe michivapa vanhu vanongurawa mari dzamuri kubhadharana kunzanditi. Emaitenga mushonga matombogadzira pari renyatwa kana kuti kugomo. Zvaibatsira. Ipamu munokwanisa kuti imimi maona zvinhu zvinenge zvadai, motoumhanyira kuti hadai kwasunga vanhu, dai kwauraya vanhu. Vanhu vanopera mosara mega here muri ZANU PF, mosara here mega here government nemasoja ayo.
Ndozvandamboonawo. Aiwa, tinotenda.
Dai vanokwanisa kundipindura kune veZANU PF, vachangatombondishandurawo.
Takunzwai mukoma wangu mashoko amakanda mudariro, ndovimbawo vakateerera chero tisina zvedu watinaye izvozvi parunhare. WeZANU PF asi va ndinoziva kuti vanenge vachiteererawo vanzwawo zvamataura. Hanzi shoko ari vhikwi, hazvisi zvibhakera, rasvika
ndizvozvo.
Tozonzwawo kufamba kwenguva,
kana aripo angatombozopindurawo kana achida kuti pindura tombotaura tichipindurana pindurana, nokuti kufa kwevanhu kwakanyanya kubvira 1980 vanhu vachibva kuMozambique vachiurawa vachikandwa papi. Tinozivayo kuti hatizivi kuti apa pakadai pakadai, vanongourawa vanhu zvisina batsiro, vechipambwa vechiurawa.
Aiwa, tazvinzwa.
Vanhu vafa vakawanda, vanhu vakazara kunze kwenyika. Dai painga kune mukana kuti aidiwa kune nyika inoti taimbobva tosiya vanhu veZANU PF muZimbabwe, vambosara vechitonga havo zvezvo vanoona.
Aiwa, ndinokutendai baba vamuda vanhu. Ndanyora pasi zvamataura nemibvunzo yamakanda. Tikangobatawo mumwe weZANU PF ndichaita kuti vawanewo mashoko ekupindura pane zvamataura izvi. Tinokutendai zvikuru, mava nezuva rakanaka.
Zvakanaka, tinotenda.
Tatenda.
Maita basa. Okay.
Another caller. Hello? Hello?
Hello? Hello?
Hey, Shali Jonathan, welcome to the show.
Makadiko.
Tinofara makadiko imimi.
Tinofara, maita basa, matipindo pachirongwa watimbotaurawo.
Ndizvozvo, kandimi varidzi vechirongwa, nepfenyuro ndevanhu kai.
Aiwa. Chokwadi vedu vana Munangagwa ava vapedza vanhu, ngavarege kudaro. Ende vari kuziva zvose zvavari kuita, hapana secret iri ipapa, ivo vari kuda kungohwanda chete.
Inga zvariri basa.
Uku kuhwanda kwakaitika kwokutsvaka vanhu kuti ivo vaite kunge vasina mhosva, but mhosva vachiiziva pairi. Ivo masoja iwayo ndiwo angadai vakatanga kubvunzwa. Ivo vari kuvanzirei kuti masoja abvunzwe, iwariwo ari kunzi akashudha munhu. Handiti munhu kana auraya munhu anotorwa iye straight obvunzwa kuti kosei wauraya munhu, otaura mhosva yaamuurayi.
Saka muri kuti nyatsotsanangurai zvijeke kuti zvamanga muchida kuti zviitike ndezvipi muchidimbu.
Izvi zvatinofunga kuti dai zvazvirizvo zvakaitiwa, ngavangotora musoja uyu ndiye abvunze, abudise umbowo hwese huri pachena. Ndiye ane umbowo hwese musoja uyu.
Aiwa, tiri kupanzwa ipapo. Naivowo ndovimba vari kunzwawo vari kumusoro kuvakuru vakuru vari kuteererawo chirongwa ichi.
Chokwadi vedu ngavarerutsire mhuri yeZimbabwe kuchema kwanyanya uku.
Aiwa, ichocho tachinzwa chokwadi chenyu. Tovimba kuti pachaitawo mumwe achapindurawo mumazwi amakanda. Tichakumbira vanenge vazopinda muchirongwa kuti vapindurewo ipapo. Maita basa nekupinda muchirongwa chanhasi.
Yes, Mr. Zeninga. Let's go back to Dr. Nkululeko Sibanda. Dr. Sibanda, a journalist, Mr. Maynard Manyoa, appears actually to be living in fear. apparently after he gave his testimony. What do you make of his testimony? Because it appeared as if that testimony was kind of tearing apart what we had heard before. What's your take on that?
Look, we know one thing, which is that ZANU-PF is so good at sensationalizing things, and that they have used the ability to sensationalize things to the fullest extent in order to cause havoc and to cause grave harm. As you had, you know, and as you know, Kukuraundi was built on the back of supposed murder of terror of tourists. And therefore, they had to go into Matabeleland and kill 20,000, 30,000 people in search of about 150 individuals, of which they only ended up with just one, Gwesela. In reality, you may say then, since we only ended up with one, there was just one. This is where we are with in this matter. You have him, you know, claiming that... He lives in fear. Let's talk about Makomborero Haruzivishe, who, in fact, was assaulted in Harare after giving his testimony. When you look at Maynard, what exactly is Maynard popular for? You couldn't compare him with Makomborero, who, in fact... is a student activist, benefits nothing from the MDC, could benefit nothing from his testimony. Whereas Maynard has been seen on photographs with Mnangagwa. Maynard is one of those people that gave the country as a whole, the very idea that the election was being stolen. He is a guy who, to the letter, predicted the results 2 days before they were announced, as they were going to be announced by ZEC, as if he knew the game plan. When ZEC was busy saying that it doesn't have any results yet, they are still collecting them, Maynard tweeted the figures that would be given to Mnangagwa and figures that would be given to President Nelson Chamisa. So you are very clear that he's a gentleman whose position is clear, is clearly along that of power, and is simply looking for attention, and all his testimony must be seen in accordance with his relationship both to power and to corruption.
Thank you so much. Mr. Zeninga, do you have another caller?
We have a caller, Utawanda and Love. Oh, we just lost him, Utawanda.
Oh, okay.
We just lost Utawanda.
So let's continue with Dr. Sibanda then.
Okay, so Dr. Sibanda, kune vamwe vanhu vaka wanda wanda, vamwe vangavachi nyorawo ma comments kuno, vamwe vangavachi taura tauro mafungiro avo muno uona here sekuti pane mukana unogona kuti commission iyi izobuda ichinongedzera MDC ichiti ndimi mune mhosva.
Handifungi kuti vachadaro nokuti humbo hwatinoti evidence muchirungu hwakawandisa hunoratidza kuti chii chakaitika. Ndavona zvinhu zvapotsa zvandinetsawo kuti aiwa makomishina anenge ane paakamira anenge anomboita achizevezerana nanamunangagwa kuti zvinotodii maamuchida kuti gadzirise sei, nokuti mukatarisa mimwe yemibvunzo yabvunzo vavachamisa nhasi yanga isinei nezvemusi wa 1 August, yanga yaakutopinda munyaya dzematongerwo enyika kuti zvino apa toita sei, apa pakaitwa sei, apa munofunga sei. Ndinofunga kuti mibvunzo yakawanda yabvunzwa vachamisa yanga iri yezvematongerwo enyika, kwete yezvemusi wa 1 August. Asi zvisinei, ndinorangarira kuti pamwe vanga vachiita izvozvo vakatarisira kuti vanenge vachida kuti vozoona kuti vanganyore ripoti yakaita sei inogona kuti isavakuvadze, nokuti vanhu vacho vese ivava vanenge vaine mabasa avanenge vachida kuzoita anenge achida kuti vasakuvadze mazita avo, nokuti vakanyora zvisiri pane umbo hwakawandisa kudai, ndinorangarira kuti zvinogona kuzovanetsa kuenda mbera. Asi toziva kuti vamwe vacho havana kana nebasa, vanhu vekuti chero vakanzi vauraya munhu nhasi hapana chinovaipira, nokuti vakatosviba nechekare. Asa zviri zvataura vachamisa izvozvo, vachamisa vanofunga kuti aiwa macommissioners anofanirwa kuremekedzwa even vachisupportawo mapata avo asingadewo zvakachenesesa sezvinodiwa navachamisa.
Aiwa, tapanzwa hapo. Todzokazve kwamuri manje manje, taita mumwe muterere ari parunare. Mukoma Richmond.
Hallo, zviri sei mukoma wangu?
Mushe mushe, makadiko.
Buda, todiniko.
Aiwa, ndizvozvo. Hanzi hove huru dzinodyira kwakunovira, ndimi masvika chimutambo wakunoenda kumapenaka.
Akomana, ndaida kanguva chaiko ndipoti nyatsakutaura chaiko akomana.
Nguva yakawanda hamuchaiwani nhasi asi munowana inokwana. Taura henyu mafungiro enyu.
Ndakambozitaura tatangotanga zvedu kuti komisheni vari kungopedza mari mahara.
Mamuchida kuti zvidii?
Dai vari vamwe vanhu vavadzodzi, munhu akabaya vanhu zviri pachina anozikanwa nemunhu wese. Ndoshamisika kuti vana mushandi vakavai vachitishandisa kuno kuma ngozi vari zvatiitika pakuno kusafrika ka Safrika inendosheka ikonomi, vari kushandisa mahara vanhu ivo vana mushandi ivavo. Vanhuzati tikangubva Zimbabwe kangona kachete tese todzokera kuZimbabwe.
Saka
vanhu mika shuwa kuti varamba vachingoti tisinge pingori kunoku, vari kushandisa mahara vanhu ivo vakuno kuwanawo.
Hei, saka hamusi kuona komisheni ichiburitsa anza dziri kutsvagwa nenyika?
Hapana. Senge sarana vana madhuku avo nana anza nani profesa wata avo. Hapana zviri papo.
Hei, inga zvakaoma.
Mona tiri kutambura, sorry, ini ndiri shofera, ndiriga.
Muri chi?
Izvi zvino ndiona kuti ndiri shofera.
Shofera.
Shofa.
All right. Ndapabata.
Izvi ndivena Cape Town. Ndakawana ne 400 the case. Mude zvatofanira kuti tomorrow morning supposed to offroad. Because those vana mushande vavo. South Africa hambonzwa zvatiitwa zvino izvi.
Hey.
Vana vatora tambudzika chete.
Zvakaoma. Muchidimbo 1 minute yasara. Zvii zvamunofungidzira imimi kuti dai zvaitwa kuti zvinhu zvigadziriswe?
Vanhu vakaura vanofanira kungoripwa, vongobvuma masoja zviri pachena. Sorega kuramba tichingobudisa mari, sinzi nyika yatochema ina mari, but ivo vanoramba vachingobudisa mari chete.
Aiwa, takunzwai tino.
Dai ndikambozaona nechoni chamisa, but mukurireko chibada aripo, shamwari chamisa ka ngaaramba achitaura zvataura, murume anotaura chokwadi. Mukuru wesibanda wena uri mudhodha wena futi. Atirambe takashinga madhodha, uri mudhodha wena. So tokusapota haichaiko.
Aha, I hope the good doctor is listening. Vakunzwai muchivapa sando dzavo. Ndokutendai mukoma Richmond nekupinda muchirongwa. Mova nezuva rakanaka.
Kutambura vayo zvidafamba 400 cases kusvika Cape Town nenyawo dzavo achitambudza zvakadaro anavo.
Aiwa, tatenda mwana wamai, nguva ndo yakutiperera. Tichachengeta nhamba tigokutsvagai zvakare rimwe zuva nai. Mr. Gandhi.
Yes, thank you so much, Mr. Zininga. Like you pointed out, we are running out of time. So let's give the doctor his closing arguments. Give him time for his closing arguments. Dr. Sibanda, we are running out of time. In just a minute, can you just tell us what you think of the commission so far?
Look, it is called the law of unintended outcomes or expectations. Mnangagwa would have expected that out of this commission he would get a validation, he would get a clean and clear bill in terms of his ability to lead and take the country forward. With what President Chamisa just did today, he hit the ball out of the 8-yard line and used the opportunity to give the country leadership, to show that he is ironed, practiced, deliberate, disciplined, he is eloquent, experienced, dependable even, and strategic, and that the country will be better off economically or otherwise if it is in the hands of this kind of leadership that is not what you'd call feja. He knows what he's doing clearly, as it displayed today, and he knows why he's doing what he's doing at all times. Zimbabwe is very lucky.
Oh, thank you so much. Have yourself a blessed evening. That was Dr. Nkululeko Sibanda, spokesman for Nelson Chamisa, the MDC leader. That brings us to the end of the show. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe, until we meet soon.
And I'm Ivan Zininga, signing out. Have a wonderful night.